manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 23 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe muguta reNew York. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vaMnangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita musangano nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. VaMnangagwa avo vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vari kutarisirwa kutaura pamusoro pegwara ravo ravachatevera kwemakore mashanu anotevera, pamwe nekunzwa shuviro yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe, vataura naRay Choto weStudio 7. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Musangano wanhasi wemasikati uri kutanga nenguva dza2:30 masikati, tichitakaudzaurira kuti maZimbabwezi ese ave nemukana wokukurukura naPresident.
Ndivanani vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu vagoni?
Musangano weOpen Forum musangano uri kutarisirwa kuti vana vese veZimbabwe zvisinei nekuti vakamirira bato ripi kune zvematongerwo enyika kana kuti vasinei nezvematongerwo enyika vakasununguka kuti vauye vadzosangana nemukuru wenyika President Mnangagwa. Tinotarisirawo zvakare kuti vana veZimbabwe vanoita zvemabhizimusi vauye vazokurukura nemukuru wenyika kuti vaisewo pfungwa dzavo neshuviro yavo zvinoenderana nezvekuvaka nyika nezvemabhizimusi.
Kune vamwe vari kuchema-chema vachiti zvo danho renyi imira matora rekuti vanhu vatange vanyoresa kuti vapinde mumusangano uyu rakanangana nekutadzisa vamwe vanopikisa ZANU-PF kuti vasangane navaMnangagwa, munoti kudii?
Aiwa, tinoti aiwa kwete, vakarasika vari kufungira zvisirizvo. Takaita aya inonzi open up first, takati munhu wese muZimbabwe anoda kuuya ngaauye. Donzo ratiri kuita rekunyoresa nderekuti tizive kuti vanhu vari kuuya vangani uye ndivanani. Zvinoitira kuti tione kuti nzvimbo yatiri kusanganira inokwana vanhu vatiri kukoka here. Ndochekutanga. Chechipiri, tinoitirawo kuti security tione kuti vanhu vapinda vauya vanokodzera kunge varipo here, kana kuti kune vamwe vauya vasiri venyika yedu vangange vatingade kuti mukuru wedu abudirire.
Kune vamwe vangade kuziva kuti pamuri kuronga urongwa uhwo muri kushandawo here nevamwe vasiri veZANU-PF mukuona kuti urongwa wabudirira?
Taure nepaviri ndichiti short answer is wrong. Kushanda nevamwe vasiri veZANU-PF ndingade kujekesa kuti kune vamwe vasina divira vakamiririra vakati vari kudawo kuti vange vachiuya kuchirongwa ichi kuti vasangane naPresident Mnangagwa. Takavaita mukomiti yatinayo yekuona kuti urongwa hwabudirira. Uye regai ritsinhidzire ndichiti tiri kushanda pamwe chete nepermanent mission yedu kuno kuNew York. Tiri kushanda pamwe chete neembassy yedu yekuWashington DC. Tine vaopposition vadzandataura vari kunoku, vatakatonyoresa tikavaunza kuno, vatori pano, tiri kushanda tese pamwe chete.
Zvii chaizvo zvichange zvichitaurwa navaMnangagwa pamusangano uyu?
Chikuru chikuru chichataurwa na President Mnangagwa ndechekuti donzo ravo remakore mashanu avanenge vachitungamira Zimbabwe chii chavanotarisira kuti Zimbabwe inge ichiita ndiripi gwara richatorwa nenyika uye ivo hurumende yavo ndezvipi zvavakatarisira kuti zvinge zvichiitwa nenyika chechipiri ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vangaisawo ruoko rwavo sei kuita kuti donzo iroro ribudirire zvingava zvinosanganisira kutumirwa kwedzimari zvingava zvinosanganisira zvikuru kunyanya vemabhizimisi vanoda kuita mabhizinesi muZimbabwe toda kuti president vajekese pachena kuti vana veZimbabwe mikana iripo ndeipi uye vari kuno kunze kwenyika vangaisi ruoko rwavo sei kuti nyika yedu ibudirire
vaguni mungaonere vamunangwagwa vachikwanisa kunyatsojekesa nyaya irugara yakataurwa nevanhu vanogara mudiaspora yekuti izvo ndivo vakabata nyika panyaya yehupfumi nokuti vari kutumira mari dzakawanda asi kana dzanyaya dzematongerwo enyika havasi kuremekedzwa zvikuru panyaya yekuti vange vachivhotera munzvimbo dzavari munoona vamunangwagwa vachitaura nenyaya here
hongu ndinoona vapresident vamunangwagwa vachitaura nenyaya kunyanyanya mukatarisa iye zvinezvi hurumende yavamunangagwa iri kuita yenonzi recognize pachirungu kana kuti kutambira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuunza mari nepundutso kuti nyika yedu irambe ichienderera mberi vakatotaura ivo pachavo president Mnangagwa kuti ivo vana vari kunze ava vari kuunza mari ngatitarisei tione kuti tingasimbise sei hukama navo kuitira kuti mari dzinouyayo dziuye negwara rinoverengwawo munyika kuti vanhu vari kuita kuti upfumi hwenyika huenderere pamberi kana toenda kune zvematongerwo enyika ndingade kutaura kuti hatisati tanzwa president Mnangagwa vachiti havasi kuda kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vasaite zvematongerwo enyika aiwa kwete ba ndinoziva kuti pane nyaya yediaspora vote isu kuziva kwedu nekutaura kwedu napresident netimu yavo inyaya inoda kuongororwa pamutemo kuti mutemo wedu ugadziriswe unyatsokubuda pachena uye kana nyika yava nepundutso kana kuti maresources handione chinotadzisa kuti nyika yedu iitewo kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota inyaya hombe yatakatarisira kukukura napresident Mnangagwa nazo
Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Vanga vachitaura vari parunhare vari muNew York naRay Choto weStudio 7. Dunhu reMDC USA muno rino inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti sebato harisi kupinda mumisangano inenge ina vamunangagwa sezvo bato iri risingacherechedzi kusarudzwa kwavo semutungamiri wenyika. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vaCharles Mutama vanoti havana kukokwa kumusangano uyu uye dai vakakokwa havaienda nokuti havacherechedzi vamunangagwa somutungamiri wenyika. Vanotiwo ivo vane urongwa hwavo sebato wekuratidzira kuNew York nemusi wemugovera vachiudza pasi rose kuti vamunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe uye kuti vakakundwa navaChamisa kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati ndivo vakakunda.
Pazvara nhasi hatina gwaro ratakawana kubva kuna vamunangagwa nenhuna dzavo vachitikokorodza kuti tipinde mumusangano wavari kuita nhasi. Saka ndinoti izvozvi tanga tichitori zvedu mubishi rekuronga zvedu kuratidzira watanichiita hatina kana musi watakamboona gwaro rakabva kwavari kana kuti runhare rwakapinzwa kuna sachigaro vedu varuzvidzo.
Zvoreva here kuti hakuna tarisiro dzekuti vebato reMDC vachange vachipinda mumisangano iri kutaurwa?
Kana kune vanhu vachaenda kumusangano uyu vanogona kunge vachaenda vari vachizvimiririra sevana veZimbabwe. Ndichikudzosera kumashure takambozama kushanda nehurumende yemuZimbabwe tichitaura kuti tiri kuda kodzero dzedu dzekusarudza vatungamiri vatinoda. Hapana kana akatiteerera. Mataredzi mhosva epamusoro-soro takaapa nhuna dzedu dzekuti tiri kuda kodzero yekuti tikwanise tichisarudza mutungamiri watinoda musarudzo dzaJuly 30. Hapana akatiteerera. Iko zvino vari kuti ivo vasarudzwa ndo vavatungamiri venyika vaakutaura kuti vaakuda kutaura nevana vese veZimbabwe pazuva ranhasi. Zvino kachikamadza zvikuru.
Imimi seMDC urongwa wamuina honde upi muzvara nhasi kana mangwana ndakambonzwa patakataura mazuva aperayo kuti manga muine gadziriro dzekuita zvekuenda kunoratidzira zviri kuitika rini izvi?
Ratidziro yedu iri kumusi wa 29 September mugovera uri kutevera uyu. Saka izvezvi zuva ranhasi kubudikidza musi wa 29 tiri mubishi rekuronga ratidziro iyoyo kuti tishambadze umbavha hurumende yavamunangagwa nezek nemauto ayo akaba sarudzo yevanhu vevana vezimbabwe.
Mashoko amungasiyirewo mhuri yezimbabwe maererano nekusangana kuri kuitwa navamunangagwa nezvizvarwa zvezimbabwe muno muamerica ndeyekutiwo kudii?
Mashoko andosiyira vana vezimbabwe ndeyekuti tinokatyamadzwa zvikuru kuti vamunangagwa vanoti vanoda kusangana nevana vezimbabwe mushure mekunge vaba sarudzo. Isu takati toda kukupai mukana wekuti musarudzwe nevana vese vezimbabwe vakafararira pasi rose, asi hamuna kutipa mukana iwoyo. Monzi masarudzwa pachigaro nematare epamusorosoro yezimbabwe moti mada kusangana nesu, zvinoti katyamadza zvikuru kuno kuamerica.
Mutevedzeri womunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vaCharles Mutama vachitaura vari parunare vari muMaryland. Komisheni iri kuongorora zvakaitika mumhirizhonga yakaona mauto achipfuura vanhu vachifa mwedzi wapera yakatanga kushanda zviri pamutemo nezuro. Sachigaro wekomisheni iyi uye vakambove mutungamiri weSouth Africa kwechinguvana vaNkalema Monhlante vakazivisa kuti zvichitevera kutoreswa mhiko kwenhengo dzekomisheni yavo vava kuchitanga kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera. Imwe nhengo yekomisheni iyi uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti komisheni yavo ichaita basa rayo zviri pamutemo uye yakanangana nekutsvaga chokwadi chakaitika.
Chiri kuitwa nekomisheni sezvayakatarwa kuti iite kungotsvaga chete kuti chii chakanyatsoitika musi wa 1 August chakaita kuti pazouya vanhu vakafa kwaitika mhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 vakafa vanhu. Komisheni yakutarisa kuona kuti chii chakaitika kuti zvizoitika zvese, ndiani akakonzeresa kana mapurisa kuuya kwavakaita vakauya vakaita chii, vemasoja vakauya vakaita chii, kuitira kuti tikwanise kuona chokwadi chaichi chezvakaitika ipapo tikwanise kubatsira nyika. Inyatsotaura kuti zvakaitika ndeizvi neizvi neizvi pachokwadi chaipo chaipo, kuitira nyika isaramba ichizodzokorera kuita zvinhu zvakadaro kana kuti zvakadaro zvisangoitika kuti vanhu vangorasikirwa neupenyu.
Komisheni ndiyo ichatsvaga vanhu here vekuti vazopa ufakazi kana kuti vanhu vane mukana wekuuya vachiti isu tine ufakazi tine zvatinoziva vowana mukana wekutaura nekomisheni?
Zvavanofanira kuitawo kubatsira komisheni vanhu veruzhinji, haasi munhu wese weruzhinji anenge achizokwanisa kubatsira. Vanenge vachida kubatsira vanofanira kubatsira ndevaya vane zvavanoziva kuti chii chakaitika, sei pamwe pane zvaakaona zvichiitika musi wa 1 iwowo kana zvaanga azwa zvaiitika pamwe tiri kunanga kuenda musi wa 1 pamwe hausi musi wa 1 musi wa 31 kana musi wa 30. Asi tine chekuita nekuti chitibatsire kuziva chokwadi chezvakaitika kuti chii chakaitika. Vanokumbirwa kuzi vauye neinformation kana kuti vanyore information kana kuti vatumire information.
Kune vamwewo vanga vachitaura vachiti profesa vakatogara vashoropodza chiitiko ichochi kare zvekomisheni zvisati zvavepo izvi. Zvikazobuda zvichirerekera kuti kushora kwavakaita ndozvakubudawo zviri mutsvakurudzo idzodzi, hazvizoitiwo kuti vamwe varambe kutambirana nadzo here?
Chekutanga ndechekuti komisheni iyoyo ine vanhu 7 vanhu vane mukurumbira chaivo wekuti havasitombori vanhu vekuti vangati nekuti Maduku anofunga zvakati ndo zvataakuita. Kana makaona kuti mutungamiri wathe former president Montante vekusouth Africa kunaana vaenekani yoku vanga vambori secretary general wecommonwealth, kune maloya epamusoro rekuunited kingdom vadikton, kune vanga vambori mukuru wemasoja kutanzania ndivangu vandinawo munomuve imba inyemba namanyerodze. chinenge ndochekutanga chechipindi chekuti zvinonzi ndakataura izvi hazvina zvazvinotaura pane zvatiri kuita nokuti basa ratiri kuita nderekutsvaga umboo ende hatikwani kuzotaura chinhu chisina umboo wekuti pane zvakati nezvakati zvaitaurwa kwete neni chete asi zvakataurwa nevanhu vakawanda vane pfungwa idzodzo vane pfungwa dzakasiyana vaitaurawo zvavaitaura.
Nhengo yekomisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera uye mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vari kuchema hama neshamwari dzakafa mushure mekunyura kwechikepe chainge chakatakura vanhu muLake Victoria. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana vakafa mutsaona yakaitika nemusi wechina. Vamwe vevanhu vakafa ava vavigwa nhasi. Chikepe ichi chinonzi chinotakura vanhu zana chete asi musi uyu chinonzi chainge chakazarisa chiine vanhu vangangosvike mazana matatu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinobata nyaya dzevechidiki chandinokupai nemusi wesvondo wega wega. Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa pamhepo musi wesvondo wega wega. Nasu itaita rombo rakanaka tichange tichikurukura nezveurongwa hweZimbabwe Achievers 2018 Awards huri kuitwa svondo rinouya. Muchirongwa ichi ndiri kukurukura naproducer wechidiki Tino Chambati. Mukoma Tino, ndinokutambirai muchirongwa. Tiri kunzwa kuti hanzi zita renyu riri kudeedzwa deedzwa kuchange kuchipiwa vanhu mubayiro svondo rinouya nemugovera uku mukategori yevanoimba ava. Muri kuzviitawo sei?
Vanhu vakufarira zvandiita kunoku, ndachizviita makore akawanda nawo vanhu vakunyatsoteerera zvandikuita ndakunyatsoina.
Makazvitanga riini zvemumhanzi izvi?
2012 ndichigara ndeshamwari dzangu tichingoti ndarimotamba around tonoti zvichabuda zvakaita sei, and then ndakarakidza vamwe vanhu vakati saka ndo zvari kuita panapa. Ndakati hatitaunza zvimwe. Ndakati alright, ndakatanga kuburitsa zvimwe zvinhu vakatanga kuti izvi zvinozviita zvimwe zvinonakidza.
Totarisawo kuti kubva pamatanga kuburitswa pamaredhiyo nepazvivhitivhiti apa, nzimbo dzamungati ndo dzanyanya kuita mukurumbira pane dzamakaburitsa ndedzipi?
Pane yanga iri paalbum pangu yainzi Cover Girl. Song iyo yanga ine mabhuri angati vaiku Africa.
zino munoimba muri mega here kana kuti mune band mune group here vamwe vamunoita nawo
ndichiimba ndiri ndega ndine vanhu vandombo inotandira nawo vanenge varipo vachienza vakazvo zvandinigadzira kana zvandinibatsira kurekoda pane masongs ese andinoburira ndiri ndega ndinomboda ita zvemafeature but right now ndoda kumborakidza vanhu kuti look unokwanisa kuzviita zvinhu zvese zviuri weka haunidi kuenda kune munhu uyo ari pamusoro apa kana kuti uyo munhu ari popping right now no. Unokwanisa kuzviita uri wega wounza wave yako wega
zvanga zvakaoma sei kutanga pamakatanga imi
pekutanga vanhu vaipapa nevanhu vanga varipo vanenge vachitinenge chiperforma ungotarisa mucrowd ungoona ungotungudza musoro achiti hayo mfana zvinhu zvichimbomira izvi but unofanira kuburitsa the perseverance mukati mako ndinoziva zvandi kuita zvese zvandichabuda zvinezvi zvibvaita zvinhezvi
tikatarisawo kuti semukomana wechidiki kudai vabereki venyu vakazvitambira sei kuti maafunga kuita zvemumhanzi
pekutanga zvese zvasiri usamboite zvinhu zvakadaro uchimboita kazvechikoro because vanhu vanoziva culture yedu yekuzimbabwe wa ndozvirespecta izvozvozvo vanhu ndakavaudza vadini ndakura kudaiso ndane 23 years ndichiti ndaita education yangu ndaita job rangu ndikushandira fortune 500 ndikandimbotraya zvekuita music a little bit kudaiso toone kuti zvinoenda kupi ne time yacho ndabalance zvinhu zvangu
mune vanhu munosangana nenyaya dzevanhu vanoita zvemadrugs nevanoita zvemusikanzwa nezvimwe zvakadaro munonzvengana sei nezvinhu zvakadaro
saka pate tiri kustudio vanhu vese vandinavo around tinogara tine mindset yekuti hazviiti zvinhu zvatoda kupinda hakuziri iko kwatabva kwatiuka kunongo hapana zvinhu zvakadaro saka hapana reason yekuti isusu titanga kutaura about zvinhu zvisina kana musoro kudaro
vanokutarisai vachiteererawo zvamunoita vachiti ini kana ndakura ndoda kuzoita samukoma tino mashoko amungavaudzewo ndeyekuti wokudii
honestly follow your dreams sometimes life inengeri down pauri ka but you'll make it past that once you're past that you're gonna shine nemashoko aangwari ndakasvika kwandiri kuno
manga makateerera kuna mukoma tino chambati RTC producer Wemi Manzi wechidiki ari muno muAmerica muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero muchirongwa chatinopakurirwa naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Indirect of Dr. Chikore, ndiri pastor muUnited Methodist Church, takatanga kuseva. Nemurume wangu ari pastor in the United Methodist Church 32 years ago tiri kuZimbabwe ndobva tauya kuno kuUnited States takapiwa church kuFlorida yanga ine like 3 locals ndobva tapastor ikoko for 3 years ini ndobva ndakazoendawo kuDuke University kunotora magwaro angu chikoro changu chekuita MDiv kuti ndichikwanise kuva mufundisi akatrainwa saka ndakatrainwa ndobva ndakatanga kushanda nemurume wangu kuNorth Carolina takatanga tiri paShepherd House ikereke yemaZimbabwe ndakatanga inini iri section ndakatsvaga maZimbabweans in the area ndaona maZimbabweans about 5 takatanga kunamata tichitsvaga vamwe kusvikira chechi iyoyo takutosangana tiri kuma 1000
muri kuona zvichibudirira zvakadini uye muri kuona kuti nyasha dzacho dzinobva kuna tenzi dzakawanda zvakadii muministri iyoyi
muministri iyoyi taona nyasha dzinoshamisa nekuti like tine mumwe mwana akasununguka ende akasina munhu wokuti anotarisa angangori by herself ndakaenda ndikanogara 2 weeks naye ndichimudzidzisa kuti mwana anobatwa sei mwana anochengetwa sei and ndagara naye ndichimudzidzisa kuyamisa mwana nekuchengeta mwana takazo traya kunyora matsamba kuti mai vacho maiwe musikana wauye kubva kuZimbabwe. Zvakabatsira nekuti pachechi patiri tinokwanisa kubatsirawo kune matsamba iwayo. Akapiwa visa mai vakabva wauya kuno kuzochengeta kamuzukuru kavo. Saka haasiwo wega, tine vanhu vatiri kubatsira in that way kuti kana tiri kuona pane need tinotsvaga the best yekusatisfy need iyoyo kune muZimbabwe fellow. Kwozoitawo vanenge vari kuuyawo vasingazivi kutotangira papi, sekuti maZimbabweans isusu taamu taakuziva kuti unotanga papi mabasa anotsvagwa kupi, tiri kuvabatsira nemutoo zvevakadaro.
Izvi murungu zviitira kuTexas chete. Mambofungawo here kuti zvinge zvichipararira kune mamwe mastates?
Takatanga tichizviita tiri kuNorth Carolina, but kuchechi yatakatanga iyoyo isazve patsaro. Saka tichibva ipapo kune machechi akabva angozotanga vanzwa kuti maZimbabweans aakusangana achiita machechi. Tine machechi dzaall over muus ekumusha. Ndinoziva kuti muno muDallas tine about 30 different Zimbabwean churches nemadifferent pastors, nekuti kubuda mune this gathering kwamaRoma akabva achiti akusanganawo, maAnglican akusanganawo, so different churches dzaakusangana. And tinoita mibatanidzwa yatinozosangana futi machechi, izvozvobatsira kuti tinongowanzana sevana veZimbabwe. Saka zvafararidza kwese. Tatoonana Women of Dominion, masangano makuru atinosangana mudzimai kunge zvataiita kumusha. So we are trying kungotora zvataiita kumusha tichizviita kunoku kuti mweya yedu irambe ingori panamwari.
Mungatisiro hwereshoko kune vakateerera vari kuZimbabwe, vari muno muAmerica nekumwe kwese.
Mazvita ndinofarira vhesi, my favorite vhesi iJohn 11 verse 40. Inotaura iyo kuti Jesu asati, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yaMwari. Ndege ndikutaure manzwi mashoma ekutenda. Ukatenda zvezviro kwazvo, if you believe, wotaura kuna Mwari chauri kuda. Kutenda ikoko kunoita kuti uone mbiri yaMwari. So ndinoti masikatana kune vamwe manheru, tenda kuna Mwari uone mbiri yavo. Ukatenda kuti uchaona basa, and believe in your heart, basa iroro unoriwana. Munonzwa Jesu achizoendera mberi achiti your faith has made you well. Zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa, kutenda kwako ndokunokuchinjira situation. Saka situation iri kuitika ipi neipi inogona kunge iri kuitika muupenyu hwako, tenda kuna Mwari paunonamata. Ngatitendei kuna Mwari mazuva ese ekurarama kwedu, uchimuka mangwanani isakutenda pazvinhu zvose. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen,
amen.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Totarisa zvabuda mumakwikwi echikapu echibuku Super Cup atambwa nasi. Highlanders 2 Yada 1 Capes United 0 ZPC Kariba 0. Mutambo uyu waenda kuma penalty kicks, Capes United ikakunda ZPC Kariba 5-4. Triangle 0 Shabani 0. Mutambo uyu waenda kuma penalty kicks, Triangle ndokurova Shabani Mine 4-2. Izvi zvinoreva kuti zvikwata zvisere zvinoti Highlanders, Capes, Triangle, Dynamos, Rentals, Richroot neHarare City nechapungu zvapinda mukota final yechibuku Super Cup. Tabva tasvika kumapendero kwechirongwa chedu chanhasi. Musoro yedu yenhau zvakare, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe. Ukuwo MDC inotungamirwa navachamisa ichiti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vaMunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.